Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina kurume 4, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vakamuchire zvinhu zvinyowani nguva imwe chete. Vari pamwe vanokurumidza uye vamwe vanononoka. Ngatiregei kumanikidza vanhu vasati vada kubayiwa nhomba. Vachabvuma havo vachagamuchira paphase 2, paphase 3 ipapo. Ezvino ngatimbobayai vari kuda.
Vanhu vashoma vanobayiwa nhomba muchikamu chekutanga chaifanira kunge chakapera nezuro.
Sangano wedu weZANU-PF wakaita contract nevana vemunyika yeZimbabwe muna 2018. Zvinongova zvakabva muna 1980 kuti kana tichinge takunda musarudzo tichaita 1, 2, 3, 4, 5 izvi nezvizvi tichibata apa nepapa kuti tizame kugadzirisa nhau dzeupfumi.
ZANU-PF inoti iri kuzadzikisa zvakawanda zvayakavimbisa musarudzo.
Vamunangagwa vanofanira kutya mutemo nekuti kupiro remutemo wedu zvinonyatsotaura kuti munhu wese ari pamutemo vanotongwa neconstitution tiri kutaurai kuti ndapadi nekukwirirana pakukwana pakaenzana mikana ipiwa yakaenzana satinoti vamunangagwa kana tuti Zimbabwe is open for business vachikoka vanhu kuti vokwatidzingavashanyewo kuonekwa vachitiremekedza kupiro remutemo wedu.
Masangano emadzimai okurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadume mudzimai kuti atore basa rakasiiwa navakembo Mohadi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikamu chekutanga chekubaya nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 icho changa chifanira kupera nezuro chiri kuenderera mberi zvichitevera vanhu vashoma vakazvipira kubayiwa nhomba iyi. Nunurai Jena anotipanya inotevera.
Vakafanobata chigaro chemukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland and West Dr. Tapiwa Zihwayo vati kunyange urongwa hwanga huri hwekuti chikamu chekutanga chiitwe mumazuva gumi izvi zvakatadza kuitika. Vadziwayo vati vari kuenderera mberi vachibaya vose vaitarisirwa kubayiwa muchikamu chekutanga kusvika vapera. Asi mumwe chiremba ari kuona kufambiswa kuri kuitwa chirongwa chekubayiwa nhomba kuti chiri kufamba zvakanaka here mudunhu reMashonaland and West Dr. Paradzai Mudzengerere vati havasati vave kuziva kuti voenderera mberi nekubaya vanhu vanofanirwa kubayiwa muchikamu chepiri here sezvo pasina shoko ravati vawana kubva kubazi ravo. Dunhu reMashonaland and West raitarisira kubaya vanhu zviuru zvishanu nemazana matatu negumi nevatanhatu asi rakakwanisa kubaya chiuru chimwe chete nemazana namapfumbamwe nevapfumbamwe muchikamu chekutanga. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati kubayiwa nhomba kuti iri kuenderera mberi nyika yose asi vati havangataure kuti vanhu vakabayiwa vashoma pane vaitarisirwa here sezvo vasati vave nemanhamba enyika yose.
Vanhu vari kuenderera mberi nekubayiwa izvozvi zvatiri kutaura. Tabenda pa weekend vanhu vachiri kubayiwa. Handifungi kuti ndingapindure njito vashoma. Handisati ndatarisa nhamba kuti ndikwalifaya kuti vashoma. Hazvozvo ndatarisa
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova vagurukota muhurumende yebatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti vanhu havafanirwe kumanikidzwa kubayiwa nokudaro hurumende inofanirwa kuenderera mberi nekubaya vari kuda kubayiwa chete.
Vanhu havagamuchire zvinhu zvinyowani nguva imwe chete pari pamwe anokurumidza kuya umwe anononoka ngatirege kumanikidza vanhu vasati vada kubayiwa nhomba vachabvuma havo vachagamuchira paphase 2 paphase 3 papo zvino ngatimbobayai vari kuda saka kana mapedza kuda mopapo vese mafrontline workers vari kuda kubayiwa endaizve kuchinhano chepiri mobaya moenda kustage 2 yenyu tenda kuphase 2 phase 3 chingodaro tichapedzisa tabaya vanhu vese.
Dr. Madzorera vanoti semaonero avo zvingangodaro kuti avo vari kuramba kubayiwa vari kuda kubayiwa imwe nhomba isiri yekuchina saka nokudaro vanofanirwa kupiwa mukana wavanoda.
Zvekuti vamwe vanogona kunga vasingade kubayiwa nhomba yekuchina iyi asi vachida kuzobayiwa dzimwe dzichauya kana yekurussia Sputnik 5 kana vana yejohnson and johnson kana yazouya nezvimwe zvakadero tichiwana vamwe vachipindira futi vachibayiwa saka ngatitambanudzei maoko edu nemoyo yedu tigamuchira vanhu vese nepfungwa dzavo vachibayiwa fest imwe neimwe zvavanoda kubayiwa ivo.
Vachipa urongwa hwekuti ndiana anobayiwa muzvikamu zvitatu mukuru anoona nezveurongwa hwecovid-19 task force Dr. Agnes Mahomva vati muchikamu chekutanga chine urongwa huviri kana kuti 2 stages vati chikamu chekutanga ndicho change chichibayiwa vashandi vanoshanda nevanhu kana kuti frontline workers change chichifanirwa kupera nezuro chiri kuenderera mberi kusvika vose vanofanirwa kubayiwa vabayiwa. Dr. Mahomva vati chikamu chepiri muchikamu chekutanga kana kuti stage 2 ichange ichibayiwa vabvezera vave nemakore makumi matanhatu kana kudarika vasungwa vane zvirwere zvinovanetsa pamwe nevapoteri vanogara munzvimbo dzakatsaurwa kana kuti marefugees. Chikamu chepiri chichabayiwa nhomba vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro navose vemuzvikoro uye chikamu chechitatu chinova chekupedzisira chichabayiwa vose vasiri panjodzi huru yekubatwa nechirwere checovid-19. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mapfumbamwe nevatatu vakabayiwa nhomba nezuro izvo zvakasvitsa vanhu vabayiwa nhomba nyika yose pazviuru makumi maviri nezvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe kana kuti 27,970. Vanhu vatanhatu vakafa nechirwere checovid-19 nezuro uko vanhu vatsva makumi matatu nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Mukusvika mukupera kwezuva ranezuro Zimbabwe yanga yave nevanhu chiuru nemazana mana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 1478 vafa nechirwere checovid-19 uko vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvitanhatu nezana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 36179. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava chiuru nemazana matatu nevapfumbamwe zvichitevera kupora kwevanhu zviuru makumi matatu nezvitatu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 33,392. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Nasi Studio 7 iri kuenderera mberi ichitaura nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika uye vakuru vakuru vemapato aya nezvemamiriro akaita zvinhu mapato avo uye munyika. Muhurukuro yedu yanhasi tiri kutaura nemukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi avo vari kuramba mashoko ekuti chinangwa chavo ndechekuda kukanganisa vanopikisa zvikuru veMDC Alliance kwete kuzadzikisa zvavakavimbisa musarudzo dza2018. Tatanga nekubvunza vamugwadi nezvenhengo dzeMDC dziri kuenda kubato ravo.
Tiri kuvata mururu nemirizo nechikwengu kuvauchirira nekuvaomberera nokuti vana vari kudzoka kumba kwavo nokuti ZANU PF ndiro bato dei ranga riri gomo tingatoriti ndiro nyanga mountains muZimbabwe. Ndiro bato romunhu wose zvake wemunyika yeZimbabwe nokuti parakarwira usununguko nekodzero yokuvhota harina kurwira vanhu vanosapota ZANU PF chete aiwa rakarwira munhu wese wemuZimbabwe. Tinotarisira zvekare kuti ruzhinji neruzhinji rucharamba ruchiuya kuma rural areas kumisha uku ruzhinji rwuri kutambirwa nemaDCC edu hatikwanisi kuzvitaura hedu nokuti vazhinji vacho vari kuzviita munguva ino yelockdown vachidzoka kumba. Ava ndevamwe vakuru vabva mubazi reNational Executive RMDC Alliance neMDCT yavamonzora vachiuya bato reruzhinji rwemasi yeZimbabwe, ruzhinji rwemuZimbabwe.
Asi vanopikisa ava vari kuti vari kubuda mumapato avava vanenge vari kuenda kuZANU PF kuti vakwanise ivo kuzvisimudzira pache zvavo nemhuri dzavo. Kune chiriko here kuZANU PF chekuti vanhu vangada kuti vange vachibatana nebato renyu?
Vari kuona mabasa akanaka ari kuitwa nomutungamiri wenyika. Vari kukurudzira vamwe vavo zvakare kuti kuZANU PF chete ndiko koga kune donzo rokusimudzira nyika nebudiriro.
Vamwe vanopikisa vari kuti ivo vamugwadi, ZANU PF yakasimbira pamuromo sepinjisi yakavimbisa zvinhu zvakawandisa musarudzo, asi iri kutatarika kuzadzikisa zvayakavimbisa.
Musangano wedu weZANU PF wakaita contract nevana vemunyika yeZimbabwe muna 2018, zvinongova zvakabva muna 1980, kuti kana tichinge takunda musarudzo tichaita 1 2 3 4 5 izvi nezvizvi tichibata apa nepapa kuti tizame kugadzirisa nhau dzeupfumi hwenyika, nhau dzekugadzirisa nyaya dzesimba remari yedu. Izvozvo hazvidi kuti nditsanangure nokuti munongozviona masimbiro akaita dhora redu zvichienzaniswa neUS dollar. Takavimbisana nevana vemuZimbabwe kuti tichagadzirisa nhau dzomugwagwa kuti migwagwa yedu ienderane nemigwagwawo iri kumacompetitive countries kuti zvigokwanisa kukama kana kuunza mainternational investors vanouya nemari munyika kuti vagoita mainvestment mumaindustry yedu. Tiri kuona migwagwa yakafanana naHarare kusvika kuBelt Bridge ichigadzirwa. Takataura isu semusangano kuti tichagadzirisa nhau yefundo yedu kuti fundo yedu isangova fundo yokupa vana madegree asi kuti gova fundo yokugadzirisa matambudziko ari munyika inonzi problem solving.
Zvii zvaitwa ipapa?
Ndokusaka tane maincubation hubs, innovation hubs kumaunivesities, kumapolytechnics, kumateachers colleges.
Ko pakuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika?
Izvozvo takazvigona tichibvisa mitemo yaikanganisa vanhu kuti vaenjoye kodzero idzi dzinosanganisira kuvaya political party yaunoda, kuita zvaunoda munyaya dzezvematongerwo enyika. Kunyange zvazvo tichikurudzira kuti aiwa ngatizviitei murunyararo kwete mumhirizhonga, ngatisabvise maraitsi aya. Takataura isu kuti ngatibatanei senyika, kana tikapinda mumasimba tikaramba tiri mumasimba tichabatanidza vanhu kubudikidza nekukurudzira hurukuro senzira yekupedza gakava munyika. Tinayo Poland.
Asika vanopikisa vari kuti hurumende yavamunangagwa iri kutonga nedemo, ndokusaka iri kuramba ichitemerwa zvirango neAmerica, EU, Britain nedzimwe nyika.
ZANU PF haingakwanisi kutyora kodzero dzayakarwira. Tisu takadzidzisa vana vemuZimbabwe sehurumende, semusangano weZANU PF, kuti kune kodzero dzevanhu.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muHarare. Mangwana tichanzwa kubva kumutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku, uye nemusi wemugovera tinenge tiine mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakawedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe pamwe nemamwe makambani negore, vachiti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa. Kunyangwe havo vaBiden vasina kudoma nemazita uye kutaura kuti vanhu vangani vari pazvirango izvi, gore rapera Amerika yakawedzera zvirango izvi negore pavanhu pamwe nemakambani 141 kana kuti 141 kusanganisirawo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vamunangagwa nehurumende yavo vagara vari kukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe, vachiti zviri kukanganisa raramo yevanhu muZimbabwe. Studio 7 yakundikana kubata gurukota idzva rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFredrick Shava, kanawo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vajewa mavhinga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti havana kushamisika nedanho rava Biden iri nekuti hurumende yeZimbabwe haina zvairi kuita mukugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu.
Matanho emukuru weAmerica vaBiden haashamisi zvachose nekuti taiona mviro dzacho. Nenyaya yekuti hurumende yeZimbabwe yainge yavimbisa kugadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe asi hazvina kuzoitwa. Yainge yavimbisa kuvandudza mitemo kusanganisira mitemo yesarudzo. Zvese izvozvo hazvina kuitika. Nekudaro hatina kushamisika zvachose tichiona kuti America yawedzera zvirango kune vanhu vari kunzi ndo vari honzeri dzemhiri Zhonga nekutorwa kodzero mukati menyika yeZimbabwe kusvika pava nekugamuchirwa nekuchengetedzwa kwekodzero muZimbabwe ndokutiwo zvirango izvi zviri kuva zvitupfunurwe. Zvese izvi tanga tichizvoona zvichiuya tikaedza kuyambira vamunangagwa nemakurukota avo kuti mushonga wengozi kuiripa gadzirisai nyaya dzekodzero zvirango zvibiswe asi hapana akateerera mashoko eyambiro aya.
Tinoona kuti hurumende yeZimbabwe iri kuti iri kuita zvose zvainogona uye vanoonawo America sekunge itori imwe yenyika dzinotyorawo kodzero dzevanhu asi inoda kuranga dzimwe nyika. Munoti ine maonero aya?
Hachisi chokwadi zvachose kuti hurumende yeZimbabwe iri kuzadzisa nyaya dzekodzero. Tinoziva kuti yakavimbisa asi haina kuzadzisa. Topa semienzaniso nyaya yevanhu vakapfurwa nemauto nemapurisa muna Nyamavhuvhu wa2018 pakagadzwa sangano raitungamirwa navamushandi rakataura pachena kuti vanhu vakaita izvi ngavasungwe pamberi pematare edzimhosva uyezve mhuri dzine vanhu vakapondwa nevakakuvadzwa dzipiwewo migove nezvimwe. Zvese izvi hazvina kuitwa. Nyaya yekuvandudza mitemo haina kuitwa uyezve tiri kuona kuti vanhu vari kuramba vachishungurudzwa, vamwe vachipambwa, vamwe vachirohwa vachitokakira mberi, vamwe vachikandwa mumatorongo. Munhu wese anoziva kuti muZimbabwe ndepapi pari kutyorwa kodzero. Saka hurumende yeZimbabwe haisi kutaura chokwadi. Chokwadi ndechekuti zvinhu hazvisati zvanaka pamusoro pekodzero mukati meZimbabwe.
Zvinosiya papi iyo hurumende yeZimbabwe iko kuwedzerwa kwezvirango tichionawo kuti vamwe vakawedzerwa zvakare neEuropean Union mazuva mashoma adarika.
Izvi zvinongoreva chete kuti muromo hauzarirwi nerwisi. Zvoreva zvekuti hurumende yeZimbabwe ndairege kufunga kuti ingahwanda nemumwe kana kunyengedza pasi rose nekuti vanhu vari kuona zviri kuitika.
Avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vachitaura vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvirango izvi zvakadzikwa muna kurume 2003 nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge Bush. Asi hurumende yeZimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika mushure mekunge yatora ivhu kubva kuvachena ichipa vatema. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Chachwayo uye vanoona nezvedzidzo mudunhu reHarare mubato reZANUPF vaGilbert Mponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vamuponda.
Pane zvinoda kuti zviitwe kuvandudza mitemo nezvimwe kuti Zimbabwe ipinde musarudzo dzakanaka dzejenjetere dzisina mhiri Zhonga mugore ra2023. Chekutanga, zvakakosha kuti sangano reZEC vatungamiri varo vange vari vanhu vanogamuchirwa nemhuri yese yeZimbabwe uyezve nemapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika kuti vanoita basa ravo vakamira pachokwadi samutongi gava maenzanise vasina kuvakarerekera uyezvewo kubisa mauto ari mukati mesangano reZeki vachiri kushandira kuchiuto nekuti kuvapo kwemauto muZeki kunoita kuti basa reZeki risaremekedzwe uyezvewo mimwe mitemo yese ingaitwa ngazviitwe paine kutenderana nekuonesana venewo mapato ezvematongero enyika akasiyana-siyana kwete chete kungoti zvinenge zvataurwa neZeki ndozvonzi zvinoenda mberi. Patiri iko zvino kana kuri kunzi nyika yeZimbabwe yaenda kusarudzo nhasi zvinenge zviri pachena kuti hapana mutsauko pane sarudzo dzakaitwa muna 2018 kana 2013 kana 2008 pachi rine basa rinoda kuti riitwe kugadzirisa mitemo kuti pave nejitetere vemasaisai vekutepfenyura vatepfenyure vakamirira mhuri yese yeZimbabwe kwete kurerekera kudivi reZANU-PF.
Pindurai tizwe vamugwadi.
Zvagara zvinozikanwa kuti pose panoita tsarudzo dzose dzinoitwa nejekerere munyika yeZimbabwe, mapato anopikisa achishanda nezvipoka zvamaorganization anoti akazvimirira oga community society, vanoshanda pamwe chete kutsoropodza sarudzo idzi, vanoshanda pamwe chete kuti vafurirane nekunyengerana kuramba zvabuda musarudzo, vanoshanda pamwe chete kubatana nenyika dzekumadokero kutsoropodza sarudzo dzinenge dzaitwa muno munyika yeZimbabwe. Izvi vanozviita vaine chinangwa chekuti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa nyika ino zvirambe zviripo. Saka nyaya yavo haimei nekuti sarudzo dzaitwa nejekerere, haisi yokuti sarudzo dziitwe pamhene. Nyaya yavo ndeyekuda kuti zvirango zvoupfumi zvirambe zviripo, nokuti ndo zvavanotemba nazvo. Zvirango zvoupfumi zvakaiswa vachitarisira ivo kuti zvichaita kuti vana vemuZimbabwe vaomerwe vamukire hurumende yavo yeZANU-PF, asi izvi hazvina kuitika. Saka hazvitishamisi vatungamiriri vezeki vakaita sana Mai Chigumba, vose vanozikanwa kuti vanhu vanoshanda vasina kwavakarerekera, vanhu vanoshanda basa ravo rinova basa rinorwadza kwazvo kuti riitiwe, asi vanoriita namazvo vachiitira kuti utungamiriri hwenyika hunge huchiratidzira zvinenge zvakabva kuvanhu. Tine utungamiriri huripo hwebato redu reZANU-PF, asi pose kunyange pavanodyiwa sarudzo havabvumi vanhu veMDC, havabvumi nevemacivil society ava kuti vadyiwa musarudzo.
Vamavhinga, todzoka kwamuri.
Sarudzo dzakaitwa muna 2018, vanhu vazhinji mhuri yeZimbabwe yakaona mauto achidirwa mumigwagwa musi wa 1 August, achipfuura vanhu vanodarika vatanhatu vachibva vafa ipapo. Zvese izvi zvakaitwa muzita rehurumende. Ndozvatiri kutaura kuti kana mauto achipindira nenzira dzakadaro mune zvematongerwo enyika, hapana jichechede rinenge riripo, nekuti kune vamwe. Nyaya iri kutaurwa na vamugwadi Tafadzwa yekuti kune zvirango zveupfumi hachisi chokwadi, zvirango zviripo zvakatemerwa nini, vanhu vashoma shoma vanotungamira kudivi reZANU-PF vaitungamira pane zvekutorwa kwekodzero.
Vamugwadi, petai chirongwa chedu.
Tinozviziva kuti nguva ino January, February, March inova first quarter of the year, ndo panogara dare reUnited States of America rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika richizama kuwedzera zvirango zvoupfumi panyika yeZimbabwe. Tinozviona zvichiitika izvozvo, ende hazvitishamise kana nyaya idzi dzodzokororwa, nekuti nguva inoiyi vanenge vakamirira kuti zvirango izvozvi zviwedzerwe kana kuti zviiswe sezvavari kufara nazvo. Kana zvaiswa, muchaona vanyarara nyaya dza 1 August. Apa tinoziva kuti what they are doing is an attempt to lobby the new president of the United States of America, Joe Biden, kuti varambe vakaomesera nyika yeZimbabwe vasava nemukana wekuchinja policy on Zimbabwe kana kubvisa zvirango zvoupfumi.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo, manzwawo zvakare kubva kumukuru anoona nezvedzidzo mudunhu reHarare bato reZANU-PF vaGilbert Mponda. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru veparamende yeAmerica vakambomira kuita misangano yavo yainge ichifanira kuitwa padare reCapitol Hill muWashington DC, zvichitevera yambiro yekuti pane chikwata chevanhu chiri kuda kurwisa dare iri. Nhasi ndiro rangariri zuva ranga richitarisirwa kuti izvi zvichaitika sekuburitswa kwazvo neKinon inonzi nevamwe inopfurikidza mwero, inogara yakaburitsa mashoko asina umbowo ichitiwo nhasi ndiro zuva chairo rekugadzwa zviri pamutemo kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump, kunyange hazvo vakakundwa musarudzo navaJoe Biden. Urongwa we World Health Organization wekuendesa mushonga we nomba ye COVID-19 kunyika dzemu Africa uri kuitwa zvechimbi chimbi uye pane chiratidzo chekuti nyika idzi dzichange dzawana nomba dzekubaya vanhu vose mukupera kwegore rino. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica yose vasvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe uye vafa vari zviuru zana nezvina kana kuti 104,000. Mukuru weWHO muAfrica vaMatshidiso Moeti vanoti nomba mamiriyoni gumi dzaendeswa kunyika gumi neimwe svondo rino. Mamwe masangano anomirira kodzero dzemadzimai munyika arikurudzira kuti basa rakasiyiwa navakimbo Mohadi mushure mekupomerwa mhosva dzeupombwe ripiwe kumudzimai. Mutungamiri wesangano reIdentities Media Muzvari Nyari Mashaya Mombe vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanofanira kudoma mudzimai semumwe watevedzeri wavo sezvo bumbiro remitemo wenyika richikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nemadzimai. Musangano wepagore weZANU-PF wakaitwa mushure mekushaya kwevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoshua Nkomo wakabuda nechisungo chekuti mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika anga ari mudzimai. Izvakaona amai Joyce Mujuru vachipiwa chigaro ichi muna 2014 vakazodzingwa namushakabvu Robert Mugabe vachipomerwa mhosva yekuti vaida kupfuudza vaMugabe. VaMugabe vakazopiwa masimba nebato ravo ekudoma vatevedzeri vavo izvo zvakaona vaMunangagwa vachitora chigaro chakasiyiwa naamai Mujuru. Mabilas Mihlanganya uyo Studio 7 aita hurukuro namuzvari Mashaya Mombe nezvenyaya iyi.
Tichitarisa kuti nyaya dzavaipomerwa dzekutora madzimai avanoshanda navo vachiita madzimai kunyanyanya takatarisa pazvaiitira futi mumaofisi ehurumende kubva kunova kuri kubasa vari kune vanhu vakawanda vari kuti maminista akawanda ari kuzviita atikuda Zimbabwe ngaitliniwe Zimbabwe ngaichene. Asi tichidzoka panyaya yavaMohadi tiri kuti susu tikatora muZimbabwe mune president murume first vice president murume vaMohadi vasati varizaina second vice president angari murume muZimbabwe tine madzimai 52% vakadzi vari educated vakaenda kuhondo vakadzika vari kumapolitical parties vari kuliga zvakanaka zvakasiyana siyana saka tiriko tiri kungoramba tichikuita varume vachingotitungamira ndizvo katakuona madzimai emunyika vari kushanda nevanhu vakutorwa kuita madzimai anoita sei mudzimai akanzi uya na vice president kuti uite mudzimai wangu anoramba kana ari anda president ivaukanja.
Tinoona kuti muri kukurudzira kuti pange paine mudzimai pabasa rasiyiwa navaMohadi sei muri kudaro?
Madzimai emuZimbabwe munomu tichitakara chikonzero chadonhedza vaMohadi inyati kukadziza madzimai chinozikama pasi rese kuti varume vamwe vakawanda kana vari pazvigaro vanombunyikidza vakadzi vanotora vakadzi vepabasa vachiita vakadzi vavo kuti mukadzi arambe kudanana nabhosi zvine nguva dzinonetsa chii madzina iwewe vice president vakakuti ndokuda unoramba vakadzi zvinhu zvakaonesesa izvozvo. Asi takanangana nekodzero dzemadzimai mutemo bupiro remutemo wedu rinokurudzira equality even mupublic service. Saka isu kungoti ndakuva neequality chinzvimbo chedu chatobviswa ichi tavabvisa vachitabvisa dzavachitiisa ichi kumanzi chitongewo.
Munoona chikumbiro ichi chichitambirwa here nehurumende? Nekuti tinoona kuti vaMunangagwa ndo vari kunzi ndo vachadoma achange ari kutora basa iri.
VaMunangagwa vanofanira kutya mutemo nekuti kumbiro remutemo wedu rinonyatsotaura munhu wese ari pasi pemutemo vanotongwa neconstitution. Tiri kutaurai kuti ndapave nekuvumirirana kwakakwana kwakaenzana mikana ipiwa yakaenzana. Saka tatichipetisa zvedu chingoona vaMunangagwa nhasi vatora maminista vaisa paminista of foreign affairs vagorerwa murume tikatata maminista ari muZimbabwe munomu vakadzi vashomanani vari kungoramba vachityora mutemo. Saka tinoti vaMunangagwa kana tichiti Zimbabwe is open for business vachikoka vanhu kunzwa kwatii ngamatangewo kuonekwa vachiremekedza bumbiro remutemo wedu kunyanyanyanya tichimbotanga nequality. Izvozvi zvi zviri mumonthi yeInternational Women's Month pa8 tichikommemorata International Women's Day. Zimbabwe ngaitungamirewo vaMunangagwa vamune vatori loya kuita zvinoziva nezvemutemo ngavachengetedze mutemo ngavachengetedze mutemo ndozvatinoda kuona izvozvo.
Avo vangu wari mzware nyari masha ya mombe vesanganure Identities Media. Vashita wana mabila simchanganya uye we Studio 7 vari muarare. Tamba atashuka kumagumo echirungwa chelucha nasi. Iva inesu zakari mangwana. Anokone kene mfaro dinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusaya mudzidzwa naudze isindebele.
Soko izika tisenda baku VOA ndebele. Amachono zitovo, siyala mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilugandaba ulamugela msakazo eniwe Studio 7 ngolosine mshaziko 4 mbimbito 2021 uChris Gande. Endabeni zetu lamhlanje. Uhulumende uthi ule mali efika izigidi ezilikhulu $100 million eyokuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 eyasala kubhajethi yanyakenye.
Bazathi izikolo zivule njani, siyasisiya kuholiday, bazavula iphinde bevane, siyasila abantwana bafunde emabhojeni. So sizathatha haphi imali ukubagadisa ama-asendown besebhojeni bephinde bephendule.
Abazali abalabantwana abafunda behlala esikolo i-boarding bakhala ngokuvulwa kwezikolo sokusele iviki nje kuphela ukuthi ikhefu lepasika liqale.
Khangelela ukuthi ama-residents ethu akobulawayo awa communities basizakale emanzini. Siyabonga ukuthi izulu liyana khona futhi okwenziwa la nguhulumende, but siyabuya lathi siyagcizelela ukuthi kabasizakale bathola amanzi.
Kusungulwa uhlelo lokwemba izikoto eziyisithupha emalokitshini athiyeneyo akobulawayo emzameni yokuqeda udubo lwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli njalo kamongameli welizwe namuhla ukhuthaze abantu ukuthi behlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 njengakwenzayo ukwenzela ukwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ugatsha lwakhe lusithi sokubhubhe abantu abayisithupha ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kwathi igciwane le-coronavirus lahlasela abayisithupha embikweni owethulwe izolo. Lokhu kukhomba ukuthi inani labantu asebehlaselwa ligciwane leli selokhu laqhamuka ngomnyaka odluleyo selifika phose inkulungwane ezingamachumi amane 36,179 labulala abedlula inkulungwane lamakhulu amane 1,478,000. Inani labantu asebehlatshwe umuthi wokwenqabela i-COVID-19 selifike kunkulungwane phose ezingamachumi amathathu 27,970. Ingcweti kwezempila kahle uDokotela Rogers Magigo utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi amanani la alakho ukukhuphuka ngesiqubu nxa abantu bengaqapheli iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus.
Amanani mbonani azakhuphuka njalo ngenxa yokuthi izikhathi eziningi ngake ngakhuluma ngathi i-COVID izahlupha ukuthi si-controle ngenxa yokuthi imemetheka into elumathisayo i-behavior yethu njengabantu. Ofuthi i-behavior yabantu kayelaphilisi, kayelamuthi, kayelapheki. Kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi geza izandla ngenxa yokuthi ufundiswa everyday engagezi. Kunzima ukuthi utshele umuntu ukuthi gqoke imaski kuhle yena ebona abanye besifa nge-COVID. So ngibona phambili laphiyana amanani ekhuphuka njalo abantu abazaba ne-COVID ngoba sizangena futhi sigcwale edorobheni njengasabo esakwenza ngo-December ngeChristmas. Ngo-January saqala ukuba lama cases, ngibona kusenzakala okunye kwesazisa ukuthi isikhathi somqando laso sisondile and singacela sibala ama cases angathi akhwelile.
Kodwa siyabona ukuthi abantu basahlatshwa ijekiseni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Lokhu akusoze kwenze yini ukuthi amanani abantu abathola leli gcikwane ehle umuthi lo ulwisane lokumemetheka kwa?
Okukhona yikuthi ivaccine yokumele sisize in terms of ama-numbers. Ngakho ngithemba ukuthi i-vaccination process yethu izaba fast ukwenzela ukuthi at least nxa i-lockdown isi-open sibhode sivaccinatiwe. That's my hope. Sibhode sivaccinatiwe, lokhu kuzasinceda kakhulu ukuthi singabe sisiba lama-death and so forth from i-COVID-19.
Lo ngudokotela Rogers Magigo, ingcwethi ecubungula ezempilakahle. Ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ulemali efika izigidi ezilikhulu $100 million yokuthenga amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 esele kubhajethi yanyakenye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umthuli utsho lokhu ekhuluma phambi kwekomiti yedale lephalamende ebona ngokuhlelwa kwemali ekhokhelwa ngumnumzana Matthew Nyashanu owebandla le-ZANU-PF. Umthuli uchasisa ukuthi imali le isele kungatsha ziphi zikahulumende.
Kuyatshengisa ukuba sile mali eyasala kumnyaka ka-2020 efika $50 million amadola eMelika. Enye imali sizayithola kumali yendleko zethu zalonyaka. Enye ivela kugatsha lwezemali, enye kugatsha lwezempilakahle.
Ugcizelele ngokuthi uhulumende ukhangelele ukuthi uhlatshwe abantu abangaba izigidi ezilitshumi $10 million kungelambadalo.
Imali yama PPE sizayithatha ngoba nxa sesile Jacksoni siyabe singasafuni ama PPE amanengi. Sizathatha leyo mali sengezelele uze sithole imali enengi yamajekiseni.
Kodwa ummeli wesidunguza edayela ephalamende umnumzana Godfrey Sithole ukhonana ngokuthi uhulumende wehluleka ukuphathisa abantu abakade bebhekane lobunzima ngesikhathi se-lockdown.
Ngesikhathi seziqondiso ze-lockdown, umphathintambo wemali wasela ukuba kule mali abantu ababefuna imali babesehluleka ukuyithola leyo mali.
Kodwa uNcube uthi uhulumende wanika imuli ezifika isigidi esisodwa imali zokusizakala ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Kusenjalo uhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liyaqhubeka ngesikhathi uhlangothi lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Service soluhlabe abantu abasebenza emajele. Abantu asebehlaswe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine abakumsebenzi oqakathekileyo ama-frontline workers ikakhulu abezempilakahle sebefika inkulungwane ezingamachumi phose amathathu i-27,970. Kunje abantu abatholakale bele-COVID-19 elizweni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu lengxenye i-36,179. Leli gcikwane labulala phose abafika inkulungwane lengxenye 1,478. Ukuthi labo abagulela umkhuhlane kodwa basinda bazinkulungwane ezingamachumi edlula amathathu 33,392. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abazali abalabantwana abafunda behlala esikolo i-boarding bakhala ngokuvulwa kwezikolo sekusele iviki ukuthi ikhefu lePasika lifike besithi lokhu kubengezelela indleko. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
iPasika ikhangelelwe ukuqala mhla ka 2 Mabasa lapho abafundi bazabe sebele viki bevulile izikolo. Lokhu akubaphathi kuhle abazali abalabantwana abafunda behlala ezikolo kuma boarding schools. Unkosikazi Gertrude Nyoni, umzali olomntwana ofunda ehlala esikolo, ngomunye okhalaza nyenyathela leli.
Kanti bazathi izikolo zivule njani siya ku holiday? Bazavula iphinde yevani? Sina sinabantwana abafunda ema boarding. So sizayithatha hapa imali yokubagadisa ama-up and down besiye ebhodini bephinde bephendule. I-4 days lezi zama-holiday bazazibeka, bazazihlezi esikolo. Ngapha siqeda imali sisenzisa ama-extra lesson abantwana befunda. Kanti sizayithatha hapa imali zokuthi bebethatha ama-up and down besiye esikolo. Hhayi, izikolo vele azivule after i-holiday.
Omunye njalo umzali unkosikazi Senzeni Nleya, yena uthi ubona lokhu kungamemethekisa i-COVID-19.
Kuyavulwa mhla ka 22 kodwa sile simanga ukuthi besanda kuvula nje kuyabe sokule holiday ye-Easter. Abantwana abasemaboarding school bona-ke bazathiwani, bazabe bekhona ngale ezikolo kumbe bazaphenduka ngapha. So mina vele bembona ngani lokhu akuqondanga, njalo futhi lo mkhuhlane lwesiphakathi we-COVID nxa ungaba lokuhamba-hamba umemetheka kwakhona ukuba kuyabe sokuhayi kakhulu.
Ekhuluma emele ababalisi abafundisa emaphandleni kunhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umgcinisihlalo we-Matabeleland North unkosikazi Sukoluhle Ndlovu uthi njengababalisi ababoni kungumqondo omuhle.
Sibona ukuthi kuzaba lokuphambaniseka okuthize phakathi lapho ngoba kuhlangana lamakhefu amaningi phakathi kuqala kwethemu okuzaphambanisa ukufunda. Njalo sizabe sibona ababalisi ndabanye abantwana sebezabe behamba phansi laphezulu, sikho kuzagcina kumemethekisa umkhuhlane lo owe-COVID njalo.
Isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro utshele iStudio 7 ukuthi izikolo ziyavulwa mhla ka 15 Mbimbitho, kuqala ngabafundi ababhala imihloliso lonyaka, kulandele abanye bavule mhla ka 22 Mbimbitho. Uthe ithemu lizaphutha mhla ka 4 Nhlangula 2021. Ethi njalo phakathi kwalona le ithemu kuzaba lamakhefu ayisitshiyagalombili angu 8. Njalo amalanga ethemu leli azabe engamachumi amahlanu lasithupha i-56.
The Ministry of Primary and Secondary Education school calendar for first term will begin with
ugatsha lwezemfundo selubike ukuba izikolo zizavula kuqala ngalaba ababhala imihloliso lonyaka, laba abazavula ngomvulo mhla ka 15 Mbimbitho, ukuthi abanye bonke abafundi bavule mhla ka 22 Mbimbitho. Izikolo zikhangelelwe ukuvalwa ngolwesihlanu mhla ka 4 Nhlangula. Kuzabe kulamakhefu ayisitshiyagalombili, amalanga okufunda azabe ngamachumi amahlanu lasithupha. Akusoke kube lokuphumula ngalesi sikhathi.
Monday 22 March 2021 for non-examination classes.
Uhulumende ubesekhiphe umbiko othi usehlele ukuba izikolo zivulwe ngezigaba ezimbili lapho okuzaqala abafundi abaloba imihloliso lonyaka abakhangelelwe ukuvula mhla ka 15 Mabasa, kuthi abanye bonke abafundi bavule mhla ka 22 Mabasa. Uthi njalo izikolo sezilungele ukwamukela abafundi leziqondiso zokulwisana ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus zizalandelwa ngokugcweleyo. Iningi labantu labafundi bathi izikolo kuzamele zivulwe yebo, kodwa abakusolayo ukuthi zivulwe ngale indlela engabangezelela indleko bona bevele bethwele nzima ukusebenza phansi kwesimo somnotho welizwe esingamanga kuhle kanye lohlelo lokumelana lwe-COVID-19 olwe-lockdown. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kansili ya kobulawayo imanyene la benhlanganiso ye Danish Church Aid lenkampani e Coca-Cola Africa Foundation vape isipho senkulungwane ezingamachumi amahlanu $50,000 yokwemba izikotsho eziyisithupha edolobheni leli emizameni yokuqeda udubo lwamanzi. U Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ekhuluma emzini wemakhandeni emkhosini wokusungula okusemthethweni umsebenzi wokwemba izibholane lezi, umqondisi wenkampani yamanamnede eye-Coca-Cola Zimbabwe, uMnumzana Milizani Ncube uthi izibholane lezi zizasebenza ngamandla elanga awesola.
Uhlelo lolu sikhangelele ukuthi ama-residents ethu akobulawayo awa communities basizakale emanzini. Siyabonga ukuthi izulu liyana, khona futhi okwenziwa la nguhulumende, but siyabuya lathi siyagcizelela ukuthi kabasizakale bathola amanzi. So esikwenzayo sifake izibholane ezingu-6 kobulawayo eziyabe zisola mechanized, zilamatank akhona. I believe ukuthi kuma-wards esiye khona lama-council akhona bazazikhangela kahle, but ke ngitho kumqoka ukuthi amanzi yimpilo, obulawayo makathola amanzi asizakale. Konke iprojekthi yangikhona zonke zongu-6 sifake imali engange-$50,000.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo uMnumzana Mlandu Ncube ubonye abelule izandla benceda ngemali kulolu hlelo.
Sithanda ukubonga iCoca-Cola Foundation leDanish Church Aid in Zimbabwe ngokusincedisa ukubana sigebhele izakhamizi zakobulawayo imigodi yamanzi ukuze zizuze ukuziphilisa. Imigodi leyo asiyamanzi okunatha kuphela, zizathola ukulima imbhida lanilani ukuze beziphilise ogogo labokhulu.
Ukhansila kaward 11 emakhandeni uMnumzana Pilot Moyo laye ugcizelele ekubongeni abaphathise ngemali yalumsebenzi.
Ngithokoza sibili kakhulu ngoba vele kade kule-crisis yamanzi esemakhandeni.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni eDanish Church Aid, uMnumzana Paul Moyo uthi bakubone kufanele ukuthi baphathise ukulungisisa udubo lwamanzi kobulawayo.
Ya, uhlelo lolu sizama ukuresponda to i-water crisis esike saba layo kobulawayo. Ukubhorwa kwezibhorane lezi lokusolarizer senzela ukuthi abantu bengathwali nzima ekutholeni amanzi. Amanzi kungathiwa asevaliwe kawasekho emadamu, abantu bakwanise ukuthola amanzi ezibhoraneni.
Isakhamuzi semakhandeni unkosikazi Maria Sibanda uthi uswele amaphiko ngokujabulela isibholane.
Mayi babo, mina ngizolela ukuthi ngabe ngiyaphapha, ngiswele impiko emakhandeni. Sengikhelela ngabantwana, mina ngisakwanisa ukuya emthingwe khona, lilayini yakhona ihambe ekuseni zekuya ntambama, kule layini amanzi akhona angekho. Futhi ngiyababonga laba abasenzele lokhu, inkosi ingani ngababusisa, ibenzele kuhle, ibandisele izinsuku zabo zokuphila.
Ubulawayo ubhekane lodubo lwamanzi kusukela ngomnyaka odlule, njalo ilokishi lemakhandeni belingela ngisho esisodwa isibholane osekulethe injabulo kuzakhamizi ngokugejelwa isibholane. Lokhu ziqhubeka zisanda inhlanganiso ezizimeleyo esezibone kufanele ukuthi zincedisane lomunisipala wakobulawayo ukutholisa izakhamizi zaleli dolobho amanzi ahlanzekileyo. Uhulumende laye ngolwesine weviki edluleyo uvule okusemthethweni ezinye zezibholane ezitholisa ubulawayo amanzi eNyamandlovu emkhosini okhokhelwe ngumongameli Emerson Tambutso Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela udaba lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 eyokuvikela ukumemetheka kwegcikwane leli. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izabelo eziphansi webandla lama-Republicans kule Melika sezizama ukuguqula imithetho yokuvota ukwenzela ukuthi abantu abaningi bengavoti. Lokhu kulandela ukunqotshwa kwayengumongameli uMnumzana Donald Trump othi amavoti enziwa ngeposo nyakenye kawuqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla lama-Democrats lithi ngamanga aluhlaza tshoko okwethulwa nguTrump lebandla lakhe elizama ukuvimba amalunga alo ukuba angavoti. Abaphathi bezikolo aziningi kwele Nigeria, ikakhulu esabelweni seZamfara, sebevala izikolo kulandela ukuthunjwa kwabantwana abaningi ngamalecacha. Kusanda kuthunjwa abantwana abafika phose amakhulu amathathu, 279, asebekhululwe ngamalecacha. Inhlanganiso ebona ngokukhululeka kukaZulu e-Freedom House ithi sokuvamile ukuncindezelwa kwabantu emazweni athiyeneyo. inhlanganiso le isanda kwenza ucwaningo oluveza ukuba seziziningi inkokheli eziyizigilamkhuba emhlabeni wonke jikelele.
Obe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati wathi kasoze achiye umsebenzi phezu kodaba lokuchayelwa inkulumo yakhe yemacansini lamakhosikazi amane. Kodwa wengezela esithi umuntu ongamsusa esihlalweni ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa kungakedluli amalanga ambalwa dukuduku nango uMohati esithi usechiya isikhundla. Lokhu sokudale imibuzo eminengi omqoka kungothi wazisukela na isikhundleni uMohati kumbe waxotshwa. Ukuphendula eminye imibuzo le sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma endawonye locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kona ke masika phezulu abesiyavuma ukuthi nguye othena usefuna ukuphuma esikhundleni uma sika phezulu. Ngokubona kwami angiboni ukuthi uzisukele lapha uMohati wathi, ngoba okokuqala wacala wenza i-press conference wadinaya mpela walandula wathi hayi mina ngiyazi lento ekhuluma ngayo lapha e-voice chronic. But ma uzubheka ke mubona nawe usesiza ke manje uMohati. I think sometimes abantu nje bathathwa kalula ukuthi we can say into ethize ngomoya ofanayo by the same breath. Ubuyokuthatha ukukhuluma indaba ehlukile sithi wena hayi sesenzuka lokhu lalokwasha amaqatha kwasala umsobo. So angikholelwa mina ekuthini khona ibuhle bakhe bokuthi angiyenza kuhle lapha, but kungenzeka ukuthi ukhona ovele bemthile umbambile kuthiwa bamjimbile masebenzisa iNdebele ingoda zisebenzile zambamba uthe bona into awusebanjiwe unyawo wahle wavuma nje ukuthi hayi lapha sengibanjiwe. Waseposwa-ke ukuthi ayiphuma lapha esikhundleni ngoba vele ingoda lanibingeyakhe ifakelwe ukuthi ibambe yena. Kuza vela kusasa ukuthi waye khithiwe. Ukhithiwe ngokubona kwami angithi we can never be sure 100%, but umkhishiweke uphezela usekwakwazi kusasa ukuthi khishelwe yenze kuyini okwenze wagcina kuthiwa mfakeleni itape laphana. Ukhumbule indaba kabakuphaya Sincube iphosa ifane nje lale ukhona obemhlezi yokuthiwa ngesinye abantu abasha abantu bemhlezi ibhobho.
Kwezwakala uthi siphe umnumzana Chuma ithuba. Mnumzana Chuma,
into efuna ukuthi unasibuyelele back ukuthi i-press conference eka baba uMohati yokuqala wakhuluma ephuma egcekeni elithi hayi abantu ababazi ngiqambela amanga lalapho eseresigner futhi ubuyelwe bekhuma amazwi afana nayo nalawo uthi hayi into leyi ilamanga phakathi ngiza kudingisisa ngizasebenzisa indlela esemthethweni ubana ize fike phansi kwendaba le esiqoqeni sendawo ubana isuka ngaphi ivela na. Kodwa ngenxa yokuhlonipha kwazi wathi kona ngesikhiwa angithiyi ngenxa ye-cowardice okuthi ezilona angibanga ligwala ukuthi sengibalekela into le, kodwa ngithiya ngoba ngihlonipha i-ofisi ekamongameli ngihloniphe le ofisi yona lebe ngiyo ekuba ngumsekeli wakhe. Pho-ke nxa njengoba ubona i-social media phela ingathi iyagangada iyagangada isiphansi phezulu ngami, so ngizegcina ukululazisa i-ofisi le enkulu eyomuntu lowo nguyo ongifake khona phana le yami naleyi isilulazekile. Pho-ke ukuthi ngibe ngumuntu ngikela ngime eceleni ngilwe impi yami ngingangcolisanga ini ama-ofisi lawa amabili engikhulume ngawo ngemuva la. Lokho mina ngiboneke ukuthi kona yibudoda esabugcina kudala, yibudoda esibufunayo.
Baba Ndlovu, ukubona njani ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umamukele ngaleyo indlela kusanda yenzakala khona?
Yikho phela njengoba esumzukulu asilwi siyabonisana, kodwa dlala idrama leyo ukuthi vele kuzayenzakala. So then uzariza uSilo sibuyele futhi angithi uyamkhotha la YouTube wakhuluma wathi yena nganjelwa amanga washo futhi wathi aliyindawo kodwa ngizaphuma kuphela kusiya ngalo owangifakayo wamkhama igama umongameli welizwe. So ngezinye indlela siyabe sirongweni ma sesikonkluda-ke ukuthi kusho lo obevele thena nguye kuphela nguye thena kuye ayiresigner. I don't abantu laba bayakhuluma vele sikubonayo ikubhubhudla kwamanzi phezulu yabona idata mali hamba ubona nje izinto ezenzakala phezulu but esikwazi ukuthi deep down there khona okuningi okwenzakala but lapha sibona okungani ku-peaceful ngani kuyazwisiswana kuthi hayi kwenze kahle usuresignile kodwa eqinisweni hayi noma nje ukuthi izani siyayazi siyazi ukuthi omzukulu othuma bakhona lephakathi but hayi siyabazi ukuthi ngabantu abakuthola kululu ukuthi bayenze something ngapha bakhuluma okungayisikho akaresignanga bengakakhulumi lo mongameli kuyabe kuyibuthutha bethu futhi siqalwa nokuthi waphonga uhlale ehofisini wavuke te wathi ngiresign out mongameli nansi resignation ngapha bakhulumile bethu
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Juma
ngiyabonga mfowethu Gandhi well ama conspiracy angakhulunywa abe maningi kodwa into ekhona sibili ukuthi ye obviously ubaba uMuhadi njengomsekeli ekamongameli ebengeke wazishiya isikhulu labengakhulumisananga ukuthi hayi ndoda mina ngibona sokunje ngibona sokunje and anti abona okunye okwinto yathi uqala ubona kanti hhayi isafo ngizani nje siyadlula amasinyane kodwa usuku ntona no kuloku kugada imomentum sokufuna ukuze kulimaze lamaye amahhofisi ngibona kanti ayinto eyayenza waba lo mqondo wesithu ukuthi hhayi ingela nke ngima eceleni kodwa njengoba emile eceleni usiyana anti ume ehhofisini ekwangumseli kamongameli welizwe kodwa ngapha ephathini uloke njani uloke khona pho ke nxa abantu besitona kumbe mhlawumbe ngubulahla isiyombu yenziwe njani phela nxa ungumsekeli ngapha ephathini kuyafanana uloku namandla sibili adlula ngoba yiyo phela loku ayi-ruling party yangikhona okutshengisela ukubona even kulomunye ongena laphana uyabeyezoripota ngaphi khona phana ebephathini kwapha angithi so amadlake abeloke khona isifunda zake kuyabeloke laso akulokuningi aza kuluza and siyakwazi futhi lokuthi ona ama-packages ukuthi nxa ungumsekeli kamongameli uhamba lawo
umnumzana Joseph Tuma isiphathamandla sebandla lezanu PF kube xoxa endawonye locubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Enye ingxenye yedale le-Congress ivaliwe namuhla kulandela imbiko ethi abanye abalandeli bakamnumzana Trump owayengumongameli welizwe bafuna ukuhlasela idale leli besithi uTrump kumele agcotshwe ukuba ngumongameli omutsha. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube.
Abezomvikela bathi abalandeli bakaTrump wanqotshwa ngumongameli Joseph Biden ukhetho olwenziwe enyakenye kodwa waphikisa impumela yalo. Bebesithi uTrump uzagcotshwa namhla njengalokhu ungawusenziwa kudala usuku lokugcoba umongameli lungakabi ngumhla ka-20 zibandlela. Waphela ngomnyaka ka-1933 ukugcotshwa kukamongameli Clafo Mbimbido. Namhla kwengezwe amasotsha nabanye abezomvikela phakathi laphandle kwedale le-Congress. Idale le-House of Representatives livalwe ngci kusenzelwa ukuvikela amalunga alo. Kodwa idale le-Senate likhangelelwe ukuba lizaqhubekela phambili ngomsebenzi namuhla. Omunye wabalandeli bakaTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi lokhu bezondile abasekela kuTrump abacabanga ukuthi waqilwa kukhetho olwenziwe ngolwezinyakenye.
Njengami nje ngikhuluma bengilalela ubaba uTrump kodwa ke ilanga lanamhlanje ma kuzovalwa imigwaqo abantu bethu ubaba uTrump uzogcotshwa namhlanje. Yebo abantu babuhlungu babaduke ngoba bevele bethembe ukuthi ubaba uTrump uyidliwe but the dust will settle. Mina ngikubona kwami izenzo nje ukuthi indoda phela ayifikahlela babadube akusukuthi kusho khona ukuthi wabuTrump uzogcotshwa namhlanje. I think abantu nje abafuna ukuthi ba-express inhlungu zabo. Kunjalo naseAfrika siyakubona kwenzeka ma inkokheli enye ithe yangavuma yangemukeli ukuthi ilahle phansi ngenye indoda iyazama ukuthi kube nabantu ababa around him ba-express ukuthi kubuhlungu ukudliwa.
Umnumzana Mlalazi uthi akwenzakali ukuba uTrump angene esikhundleni sikamongameli njengoba uBiden wagcotshwa mhla ka-20 zibandlela.
Kunomthetho phela eAmerika angeke egcotshwe uTrump.
Umnumzana Busane Mbuzo Ntini olandela ezombusazwe laye uthi kuyamangalisa okwenziwa ngabanye abalandeli bakaTrump.
Laba abe march for movement la ma-militia abelieve uTrump kumele agcotshwe as 19th president of the United States. Sifike ku-number 46 kuyatshengisa ukuthi kulabantu abasuka behugwe izinto ezingalangqondo kumbe singathi ama-conspiracy theorists.
Uthini uthi uTrump nguye ongavimba okwenziwa ngabalandeli bakhe?
Uqhubekile khuluma ngama-election atshontshwayo wona engazange atshontshwe. Uqhubekile khuluma ngezizinto ezidivide abantu. So abantu bakhe nxa beqhubeka besizwa lokhu yena akukhulumayo lokuthi uyakhuluma ukuthi uzaphenduka esikhundleni, lokhu kuyayenza umlilo umumetheke, abantu bakhe beqhubeka besenza into ezingalangqondo. UTrump nguye ongakustopha lokho.
Uthi loba kulokuxokozela kwele Melika, lokhu kulombuzo obalulekileyo elizweni leli.
I-ishu yokuthi idemokhrasi iyakhanya ukuthi hayi iqinile.
Kulabalandeli bakaTrump abafika phose amakhulu amathathu 300 asebebotshiwe kulandela ukungena kwabo ngenkani edala le-Congress ngozibandlela lonyaka ngesikhathi kubalwa ama-electoral votes. UTrump lokhu esithi waqilwa ukhetho olwenziwa nyakenye loba nje kungela bufakazi obuveza lokhu. Ngimele iStudio 7, this is Maryland, ngingukip Stuve.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandling, esithi asidibaneni ngo-half past 7 ntambama.